Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kukadzi 20, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvino muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoparura chirongwa chekugadzirisa zveupfumi pasi pegungano rePollard. Hurumende inokoka vanoda maresinesi ekutepfenyura matunhu nemuzvikoro zvepamusorosoro kuti vange vachizonyoresa. Vamwe varairidzi nevabereki vanochengetedzwa nemapurisa kwamutoko mushure mekuratidzira vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Broadcasting Authority of Zimbabwe yadoma nzvimbo gumi dzinokwanisa kunyorera kuwana maresinesi nepfenyuro dzenharaunda muchiziviso chavakokawo nepfenyuro dzemayunivhesiti pamwe nezvivhitivhiti kuti vanyorere maresinesi aya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bhazi yazivisa kuti pamusoro pekupa nhepfenyuro dzenharaunda maresinesi gumi munzvimbo dzavadoma vachapawo zvivhitivhiti maresinesi matanhatu uyewo maresinesi gumi nemapfumba mukuzvikoro zvedzidzo yepamusoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvekutora nhau. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatabani moyo vati kunyange hazvo bandiko rehurumende iri radeedzera maresinesi vanokachamadzwa nekudomwa kwenzvimbo dzichapiwa maresinesi nepfenyuro dzenharaunda vakati zvazvina kujeka kuti sehurumende iri kuda kupa dzimwe nzvimbo dzimwe dzisiri kupiwa. Vamoyo vanoti havagutsikani kuti hurumende ichapa maresinesi aya zvakasununguka sezvo vatodoma nzvimbo dzichawana.
Kwavatotanga kutaura vari kutotaura nematunhu avaruda kuipa macommunity radio stations zvinongoreva kuti zvakatoitwa kare, nekuti kana mati imi muri kuisa kubhinga kana bhinga isingadi kutepfenyura zvinorevei? Kana muHarare mamasiya mune vari kuda kutepfenyura mavarambidzirei? Kana muBulawayo mamasiya mune vanoda kutepfenyura mavarambidzirei? Saka vari kuratidza kuti vane nzvimbo dzavakatotarisa kare.
Vamoyo vatiwo zvichaomera vari kuda maresinesi zvakanyanya kuti vakwanise kushanda sezvo mutemo uri kugadzirwawo Broadcasting Services Bill usingavatenderi kupiwa mari nevekunze inodarika zvikamu makumi maviri kubva muzana. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaive mutori wenhau Dr. Pedzisai Ruhanya vati vachatenda maruva vadya chakata. Varuhanya vatiwo kutepfenyura kunoda mari yakawanda zvakanyanya vakati kana hurumende ine chido chekusunungura masaisai inofanirwa kudzikisa mari dzinodiwa pakuwana maresinesi.
Pakambopiniwa maradio licenses aiswa kumatowns, government yakapa vanhu vane chokuita neruling party or vari associated neruling party. Saka although chiri chidanho chakanaka chitsvambe kuri hurumende ndechokuti kuchapuwa here macommunities anenge asiri linked kuzano, ende mari dzinokwanisa kunetsa vanhu vakawanda, vamwe vanokwanisa kupuwa malicense vototadza kubhadhara malicensing fees acho.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko vasettlement Chikwinya vati kunyange vari kugamuchira shuviro yekuwedzerwa kwevanotepfenyura munyika vati vanoda kuti maresinesi awo apiwe zvejekerere. Vati pari zvino vari kutoshamiswa kuti imwe terevhizhini yeZim Papers yatova nemishina nechekara yekutepfenyura maresinesi asati apiwa.
Boka reZim Papers vanova varidzi veHerald, veSunday Mail, Star FM, Diamond FM vati vane mishina yose yekugadzirira kuita zvivhitivhiti. Zvinoreva kuti vakatoudzwa kare kuti munoshanya muri vevamwe vanhu vanofanira kunge vachipuwa chivhitivhiti. Izvozvo hatizvifariri isu sevamiriri vepariamendi.
Vachikwinya vatiwo vachaongorora mari iri kudiwa kunyorera marezinesi iyi, vakati shuviro yavo ndeyekuti idzike zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzakaita seKenya. Kunyange zvazvo vamwe vari kugunununa nenyaya yemarezinesi aya, kune vamwe vatambira danho iri nemufaro. Mukuru weGreat Zimbabwe University Campus Radio vaGolden Maunganidze vati vatambira nemufaro kudaidzirwa kwemarezinesi uku, vachiti zvichavabatsira kubudisa vadzidzi vane unyanzvi hwepamusoro.
Great Zimbabwe University tine mufaro mukuru kana hurumende ichitidaidza kuti tiapply license yeCampus Radio. Ndo zvatanga takamirira kubva kare uye takagadzirira kuti radio iyoyo ishande ichibatsira community kuti inzwe maresearch anoitwa nemaprofesa nemadokta epauniversity zvigobatsira nharaunda.
Mumwe mugari wemuHarare vaStanford Nyatsanza vati vafarira zvikuru zvaitwa nehurumende.
Hurumende yavamunangagwa yakuratidza kuti iri kuita zvinhu zvakasiyana nehurumende yainge iripo, zvinova zvinhu zvatino da kutenda chaizvo. Nekunyaya yekuti access to information inyaya yakakosha chaizvo.
Mumwe mutori wenhau muzvare Margaret Chinowaita vatiwo vafadzwa nedanho iri sezvo kuwedzera kwevanotepfenyura kuchirevawo mabasa kune vatori venhau. Vakurudzirawo vanhukadzi kuti vanyorerewo maresinesi aya.
Ndikangokurudzira kuti madzimai vakwanise kutorawo, madzimai vari mumedia imomo vakwanise kutorawo iwo maresinesi acho ari kutaurwaya.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti nzvimbo dzadomwa idzi hadzisviki masaisai kune nhepfenyuro nezvifitifiti zviriko, nekudaro ndidzo dzinoda kutangwa.
Tine zvikumbiro zvakauya through parliament zvenzvimbo dzisina redio yemuZimbabwe zvachose, asi vanhu ivava vachigara muZimbabwe. Saka tine nzvimbo dziri kumucheto kwenyika kunana Plumtree, nedzimwe nzvimbo kunana Darwin Mkoyo, kwakusina redio yeZimbabwe zvachose. Ndo kwatiri kuprioritiza ikoko. Iri business idairi hariitwi nevarombo iri. Ibusiness rinoitwa nevanoda kuita mari, vanotarisira kuti vanga vachiwana pundutso pakurana business zero. Saka zvatiri kuita nezvekuti mari yanga ichichadyiwa mumaus yanga iri 18,000. Saka mukaapplyawo mukaapplyawo 18,000 necurrent bank rate exchange rate yeus nezim dollar zviri kukupai roughly an approximate amount.
Aka ndekekutanga kubva zvaumbwa bhazi kukoka vanoda kutepfenyura nepfenyura dzenharaunda kuti vaise mapepa ekupiwa maresinesi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe varairidzi nevabereki gumi varatidzira kwamutoko pamaofisi ebazi rezvedzidzo vasungwa nemapurisa nhasi. Kuratidzira uku kwanga kuchitungamirwa nesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nharimbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure.
Tine vabereki nevarairidzi vasungwa mushure nekuenda kunopa gwaro renyunyuto rataendesa paDistrict Education Offices dzepamutoko tichichema nenyaya yemihoro yevarairidzi iyo yanyanyoita mishoma zvekuti ana havachadzidze nezvimwe zvinyunyuto zvakawanda zvakati chipirekozo. Saka papera kuratidzira uku yemapurisa azoteera vabereki vangava munzi nevamwe varairidzi vangava munzira kudzokera kumamana avo vakavabata vakavavharira pamutoko wepolice station. Saka akataurawo nemagweta eSabelea Human Rights vati vari kuimhanyisa gweta ikoko kuti rikwanise kunovabatsira.
Vari kupomerwa mhosva iyi?
Hakuna vana chaji ya tatika ziwa parisi no kutivari kwa wacha kwa musa ipi pati wape kira kutawara wangu wacha kwa kutuwa chaji kutivari kwa mirila kutivari kwa nima kutivari kwa kuna afika kwa wa
maangama puwa mvumo ere nema purisa ye kuratizira uye paitika miri jonga ere pa kuratizira hapa
apana miri jonga ya itika itika gara takatu wako zero ni constitution ya Zimbabwe atizo rambe chini kana nema purisa ya kufuza dia nima mbasa nchima jinja wanita nange wa chita anisana kwa kutuwa kampasa
Mungati vanhu vangani vanga vachiratidzira?
Vakati nevabereki 120 nevarairidzi 20 vemutoko district rakazvelen order atine vanhu 140
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kwamutoko naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vagari vekugandauta kwamarange pasi pamambo chiadzwa vave kurarama upenyu huri nani nekuda kwechirongwa chekusona vachitengesa mauniform ezvikoro zvakapoteredza nharaunda yavo, mauniform emachechi uye vashandi vekambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company. Mutoro wedu Naloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mhuri dzinokwana zana nepfumba mwedziri muchirongwa chegandauta sewing club icho chadzakabatsirwa kuvamba nekambani inochera mangoda munharaunda iyi yezcdc. Nengo dzegandauta tailoring club dzinoti dzakatengerwa mishina yemagetsi senzira yekuti dzizviwanire chouviri. Valexander Chiyadzwa imwe nengo yevanosona ava vanoti kubva pavakatanga gore rapfuura havana kuzocheuka sezvo mabasa avo ari kuvafambira nemazvo.
Isu takanga tisina ma machines yekuti tisone kumba kwedu tine ma domestic pari panapa right now tine ma machine akafanana nemagetsi. So kana kumba kwangu ndechiite ma uniform 2 panapa ndinoenda kuite ma uniform 10 kana kuti 15 saka zvinogona kundibatsira.
Vachiyadzwa vanoti kubva pavakatanga kusona nevamwe vavo vave neunyanzvi hwepamusoro hwekutokwanisa kudzidzisawo vamwe. Vanoti panyaya yekunetsa kwemagetsi vanobatsirikana negwenya regenerator vakapiwa nekambani yezcdc vachiisirwa dhiziri pachena senzira yekuvasimudzira kuzosvika pachinhano chavanenge vokwanisa kumira voga seboka. Amai Patience Chishingwi imwe nengo yekirabhu yekusona iyi. Amai Chishingwi vanoti kubva pavakatanga kubata nevamwe vari kuona shanduko upenyu hwavo mune zvakawanda.
Ngati kubva patakatanga neswing club ine shanduko yapo ndekuti kubata kwandinoita ndiri kumba pamwe mabasa aindiwandira ekumba ndisaikwanisa kuti zvinhu zvangu ndibate zvakawanda order yakawanda but ndiri kuno kumanje magetsi ari faster pane kunge ndiri kumba. Zvadaro ndinokwanisa kuwana mari nekukasika ichindibatsira kumhuri yangu.
Amai ava vanoti vasati vapinda muurongo wekusona nevamwe vavo vaiita basa rekuita mari icho muminda yevamwe vavakidzani vavo asi zvinhu zvisingabatani.
Ndaigona kuti ndotengesa kana ndotsvaga huni ndichitengesa kuti ndiwane mari yefees but izvezvi zvindakukwanisa kuti ndikasona chisonwa ndochitengesa ndobhadhara fees zvavanyore. Kurudziro yandinovapa ndeyekuti vanokwanisa kuti vatsvagawo vakawanawo kana machira anowana ouya tomudzidzisawo osonawo achiwanawo basa remaoko rano.
Amai Liza Munjoma mumwe wevanosona pagandauta sewing club. Amai Munjoma vanoti vanoona ramangwana ravo rakajeka sezvo mabasa avo ari kufambira mberi kubva pavakatanga gore rapera.
Pakusanda kwedu zvasiyana nemashandiro ekunge tiri kumba. Tiri kumba unongochisona uchisona kana nhumbi kana shomanana kana fo asi ukange uri kuno kushandisa magetsi awa unongochikwanisa kusona hembe dzakati wandei dzinosvika kana ma7 kana ma10 unokwanisa kupedza. Pashanduko yatiri kuona ndeyekuti tine tarisiro yekuti pachange takutanga unyatsoti kunyatsofamba mumafield malines basa redu toona kuti upenyu hwedu hunenge hwachinja mararamire awo sevagari vemuno mucommunity yemachiyadzo.
Mukurano nezvekufambiswa kwemashoko mukambani yezcdc vashuga chagonda vanoti vakadzidzisa mabasa emaoko nengozana nepfumba mwedzi inosanganisira vanhurume nevanhukadzi senzira yekuti vabatsirikane vasatarisire nguva dzose kungopema asi kuti vazvimirire voga vaine chekuita. vachagonda vanoti izvi zviri muhwaro hwekambani yavo zvekuti ibatsire vagari vemunharaunda mainoshanda mabasa ayo ekuchera mangoda kana kuti corporate social responsibility. Ndakamirira Studio 7 kugandauta chiadzwa. Ndini Lloyd Moyo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongi wedare repamusoro muUganda nhasi arasa mhosva yanga ichipomerwa amai Stella Nyanzi, mumwe mudzidzisi wepamakerere University, yekutuka mutungamiri wenyika iyi Vayoweri Museveni. Amai Nyanzi vakakandwa mujeri muna Mbudzi 2018 mushure mekunge vanyora detembo rinonzi rainyomba vamuseveni pamwe naamai vavo vave mushakabvu. Nezuro vanhu vatanhatu vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vakamirira bato rinopikisa reDemocratic Party vakaita gakava kana kuti debate, vazhinji vavo vachishora zvikuru vaive meya weNew York vari shoro maine mukurumbira vaMichael Bloomberg. Senator Bernie Sanders vekuVermont naSenator Amy Klobuchar vekuMinnesota vakati vaBloomberg vaida kushandisa upfumi hwavo kutenga mavhoti. Asi vaBloomberg vakati ivo vakashandira mari yavo kwete mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaiwana kuburikidza nenhaka. VaBloomberg vakatiwo vaSanders havakwanise kubatanidza vanhu zvekuti vakwanise kukunda musarudzo. Senator Elizabeth Warren vakatiwo vaBloomberg vanotarisira madzimai pasi nekuvanyomba. Bazi rezveutano rinoti rakumbira kuSouth Africa kuti iongororewo kuti chimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidzimai chakabva kuChina chikasvika munyika nechipiri chine utachiwana hwecoronavhairasi here kana kuti kwete. Ongororo yakaitwa muZimbabwe neChina inoratidza kuti chizvarwa ichi hachina utachiwana. Chizvarwa ichi chiri kuchipatara cheWilkins muHarare pari zvino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Studio 7 yabata mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Poshia Manangazira.
Chizvarwa cheZimbabwe changa chiri kugara kuChina saka akadzoka kumusha achisvika musi we2018 masati. Saka isusu tanga taudzwa information yekuuya kwake takabva tangomugashira kuairport nevesit of Harare vanova ndivo vari ku manager isolation facility yekuWilkins Infectious Diseases Hospital. Saka ikoko akaitwa matest akaonekwa asina utachiona wecoronavirus. Izvi zvaienderana nematesti akaitwa asati abuda kuChina nekuti asati asimuka kubva kuChina. Akaitwa medical clearance vakati haana utachiona. Saka matesti edu abva aenderanawo nazvo. Zvisinei tiri kumirira kumudischarja kuti titange tanzwa zvakare maresults anobva kuSouth Africa. Sekudzura kwenyu dunhu rino reSADC tine regional reference laboratory iri kuNational Institute of Communicable Diseases kuSouth Africa. Saka patakatora maspecimens takabva tangoendesa mamwe kulaboratory yedu National Reference Laboratory for microbiology yekuno kuZimbabwe mamwe achibva aendeswa kuSouth Africa.
Munotarisira kuti munokwanisa kuwana riini kubva kuSouth Africa uku kwamati makatumira kuti aongororwe zvakare kwamakatumira masamples kuti aongororwe?
Patinosishandidzana navo vanositora nguva ingaite mazuva mashanu. Saka tiri kufunga kuti patinotiwo Monday Tuesday svondo ratiri kupinda tinenge tane confirmation. Kana zvikabuda zviri kungoenderana kuti ekuChina muno muZimbabwe naiwo ekuSouth Africa maresults ayo tinobva tamuendesa hedu kumba. Asi anenge akuenda pasurveillance iya yatanga tiri kutaura mazuva ese kuti vafambi vari kubva nechekuChina kana mamwe dzimwe nyika kana kuti mamwe matunhu 25 ari kuripota utachiona uwu. Tinenge tava kumboramba tichionana navo zuva nezuva kusvika 21 days dzapera taane chokwadi kuti hapana mukana weutachiona uwu zvachose.
Saka pari zvino achingori kuchipatara cheWilkins kusvika manzwa kubva kuSouth Africa?
Ari kuchipatara hongu asi ari kutaudzana nevekumba tiri kushandisa mafoni tiri kutraya kuminimiza contact.
Mukuru anoona nezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshi Yamanangazira, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC, Vanelson Chamisa, nezuro vakaudza vatori venhau kuti bato ravo rave kuzopinda mumigwagwa richiratidzira pamusoro pemabatirwo avakati ari kuitwa nyaya dzeupfumi hwenyika nehurumende yava Emerson Munangagwa. Vachamisa vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita nevatori venhau, vakati misangano yavakaita nenhengo dzavo matunhu gumi emunyika yakavaratidza kuti vanhu vaneta nekuparara kweupfumi pasina zviri kuitwa nehurumende. Mushure memusangano uyu, vechidiki veMDC mudunhu reHarare vakabva vapinda mumigwagwa vachiratidzira vachikurudzira kuti vamunangagwa vasiye basa. Pave nemaonero akasiyana pamusoro pedanho riri kukurudzirwa neMDC iri, vamwe vachiti pane nzira dzakawanda kwazvo dzekugadzirisa nadzo matambudziko ari munyika dzakasiyana nekupinda mumigwagwa, asi vamwewo vachiti mutauro unonzwisiswa nehurumende chete ndevekuti vanhu vapinde mumigwagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nasachigaro wevechidiki vezano PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaMaguhu pfungwa dzavo pamusoro pemashoko avachamisa nedanho reMDC iri.
Chinhu chiri pachena kuti nyika yedu haina kwairi kuenda kubva muna 2000 tiri kungotenderera. Ende hurumende iri kuramba ichipa masolutions enhema asingagadzirisi dambudziko riri munyika. Saka vanotaura vamwe vachitivo varombo vachazosvikira panguva yekuti havachisina chimwe chinhu chekudya kunza kwekutodya vapfumi vacho. Saka dambudziko riri muZimbabwe iko zvinezvi harichada hurukuro, nekuti zviri pachena kuti bato riri kutonga reZANU PF rinotenda iro kuti vana veZimbabwe vane chikwereti pavari. Chikwereti chekuenda kwavakaita kuhondo vakadzoka, vari kuti munofanira kutibhadhara. Saka kubhadharwa kwavo ndokuparadza kwavari kuita nyika. Ndiwo huori huri kuitika munyika wekuti hatina kana chinhu chimwe chete muZimbabwe pari zvino chinonzi chiri kufamba zvakanaka. Saka vanhu vaakufanira kuti vazvisunungure. Saka kana tichitaura pamusoro penyaya yekuratidzira kusafara, hakuna chinonzi legal channel. ZANU PF inozvizwisisa language yandiri kutaura inoi.
Tinzwe kuna vaGakanje. VaGakanje, munoti nenyaya yatiri kukurukura uye zvataurwa navaMaguhu?
Ndinonyara zvikuru kana munhu mukuru savaMaguhu vachiparidza pachena nekukurudzira mhirizhonga vakavanda nezita rekuda kupedza nhamo yevanhu. Vatinyatsoziva kuti mhirizhonga inoitwa nebato reMDC iri kutora upenyu hwevanhu vasina chavanoziva. Bato reMDC rinoita mhirizhonga inoexposa people to danger, people to death, and we, yes, people vakatofa because of that kind of attitude. Asindofara kuti vabuda pachena kuti ivowo pachavo munhu asingatonzwise mutemo, munhu asingaremekedze mutemo, munhu asina hanya nemutemo. However, chokwadi chiripo ndechekuti ZANU PF haina kuzvipinza mutsawa. Yakahwina maelection dziri pamutemo, ndosaka iri kutonga. Haigone kuzobviswa nemhirizhonga yevanhu vatanhatu. Hazigoni. Tiri kungodiwa apa kuti kana veMDC vaine mazano anogona kuvaka nyika, ngavaunze mazano iwayo aiswe pamwe chete nemutungamiri wenyika, timepe way forward. Hurumende iyi yeZANU PF haigone kuzobviswa pasimba nevana vadiki vanoda kuita ratidziro dzehumbimbindoga. Hazigoni.
Tinzwe kuna vaMaguhu. VaMaguhu, munoti?
Mukoma Alex, vari kutiwo vanhu vanofa vakapinda mustreet. Chokwadi ndechekuti vanhu vanourayiwa kuburikidza nekupondwa mustreet vachiratidzira vashomana kwazvo. Tichitarisa vanhu vari kufa muZimbabwe every day nenyaya yekuti hurumende yafuratira zvipatara zvemunyika munomu, nekuti ivo kana varwara vanonorapwa kunze kwenyika. Vanhu vakawanda vari kufa nekuda kwenzara. Vanhu vari kuswera vari mumaqueue. I don't know how many people vari kungokollapsa muZimbabwe nekufa. Dambudziko rerufu muZimbabwe raunzwa
kuburikidza nehutungamiri husina tsitsi nevanhu. Zvauri kutaura apa iwo ndezvekuti hatidziswe mukutonga. Asi hauna kana chinhu wani chawataura chauri kutagadzirisa dambudziko rakati. Nyaya iripo hutungamiri hunovandudza upenyu hwevanhu. Ndozvandiri kutaura nezvazvo chete inini.
Vagakanje.
Ndine urombo kana tichiita nhaurirano dzakadai tetichingotarisa mafekiti. Munhu anotaura kuti hanzi vanhu vanofa pajemo vashoma pane vari kufa mudzimba. Saka havasina basa nekuti vashoma. Nekuti kana kukapa munhu wani, ndibaba womwe munhu afa. Kuna baba mukuru vasina baba
mirei pajemo.
Handira kuenda jekitakai. Munhu anotaura kutora mastatistics edeath, then obva ati bheta kufe vashoma. Wauri kuda kuti afe iwewo maguhu. Waunoona achikodzera kufa mushoma wacho ndiani, ende why are you still alive when you are one of the people vanokurudzira mademonstrations? That's the sad story.
Ngaitipe vamaguhu mukana vamaguhu.
Dambudziko ramuri kungoonawo rina mukoma ava ndofunga ndo dambudziko rakaputira bato reZANU-PF. Ina handina dambudziko nebato reZANU-PF. Asi ndine dambudziko nevanhu vanoocupya zvigaro zvavasingakwanise kushandisa kuvandudza upenyu hwevanhu.
Vagakanje, muri kuti imi hamukurudzire kuti VMDC vanga vachitora matanhira. Ndezvipi zvamunokurudzira kuti vanga vachiita kuti matambudziko agadziriswe munyika?
Ini ndiri kuti chekutanga ratiziro inoitwa nevanhu VMDC haisi pamutemo, haina hunhu, inokuvadzisa zvizvarwa zveZimbabwe.
Avanga vari sachigaro vechidiki mubato reZANU-PF mudunhu reHarare, vaAlex Gakanje vari parunhare muHarare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kumukuru weCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzokorora zvakare kuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika asiri mugungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD vapinde mugungano iri kuedza kutsvaga nzira dzekuti nyika ifambire mberi. Vamunangagwa vataura mashoko aya pamusangano wePOLAD Summit waitwa muHarare nhasi. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachiparura musangano wePOLAD Summit wanga wakanangana nezveupfumi, vamunangagwa vakurudzira mapato asiri muPOLAD kuti apinde mugungano iri vashande pamwe chete kusimudzira upfumi hwenyika. Vamunangagwa vati POLAD ndiro rega gungano munyika rinokwanisa kuti vezvematongerwo wenyika vagare pasi vachizeya matambudziko akatarisana nenyika.
POLAD is an inclusive platform where warm-brewed solutions for Zimbabwe are decided by Zimbabweans. This platform welcomes to the table all those who have a shared vision for a better life and a better Zimbabwe.
Hatinawo kwanisa kutaura nevatungamiriri vemamwe mapato asiri muPOLAD vakaita savaurayai Zembe vebato reDemocratic Party pamwe navaDaniel Shumba vebato reUnited Democratic Party. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vati havasi kuzopinda muPOLAD kana pasina mutongi gava asina divi raakarerekera. VaChamisa vati vamunangagwa vangakwanise kutungamirira nhaurirano dzePOLAD sezvo vachiti nyaya dzinofanira kuzewa dzichisanganisira kusafambiswa zvakanaka kwakaitwa saridzo dzemuna 2018.
Inini navamunangagwa tosangana kuti tionesane, tobata nyika yedu kuti zvinoda kuitwa ndezvipi, tobatsirana paupfumi hwenyika, tobatsirana panyaya yematongerwo enyika, tobatsirana panyaya yekupodza mavanga nemaronda ane vanhu, national healing. Asi vamunangagwa havasi kuteerera, vanhu vari kuti vachamisa munenge murikupedza nguva nevanhu.
Zvichakadai vamunangagwa vati hurumende yavo iri kuda kumbopiwa mukana wekugadzirisa zvose zviri kunetsa munyaya dzeupfumi.
It is commendable that this forum is being attended by our development partners and members of the diplomatic corps, who are all indispensable partners to our economic development.
Vemabhizimusi vanga vari pamusangano uyu vakurudzirawo hurumende kuti itange yabvunza zvakakwana vari mumabhizimisi isati yaita zvinhu pamwe nekuita zvinhu zvinoita kuti mari yemunyika ive neuremu. Kunze kwevemapato ezvematongerwo enyika ari muPOLAD, musangano uyu wapindwawo nevari munhau dzemabhizimusi vakafanana nevemasangano akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce, sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, sangano reConsumer Council of Zimbabwe, sangano reUnited Nations Development Programme program vebhanga reWorld Bank nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Musakanganwa Women's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa nezvekuoma kweupenyu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku vi.